panya ye ye ku chasana ninya ye mvura ingango itashoma iti ngango itarisa mu context ye El Nino zvinova zvinorelate pakuti zvino affecta ma region yakati kurei zvichikonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze saka zvino resulta in mvura shoma inenge yakunaya or in some areas mvura even anogona kupesera kuwana mvura yakawanda but nekutarisana kwefocus yatinayo kuratidza kuti Southern Africa inenge ine mvura shoma particularly Zimbabwe inenge ichizowana mvura shoma izvo zvichaaffecta zvirimwa zvedu nezvipfuyo zvedu
nyika ingagadzirira sei kuti zvichisanyanya kurwadza
pane nzira dzakatiwande dzokuti nyika ingagadzirira kurejusa maeffects acho atingatarisana nawo particularly tikatarisa pane maorgans siri atingatarisa ekuti kugovernment totiwo kumafarmers totiwo kunevanopa ruzivo rwezvokurima tingati maextension workers kugovernment ingabetsera zvakanyanya kunyanya pakuita kuti varimi vedu vave ne up to date information yokuti vangadzivirira sei kana kuti vangaredusa sei irisk yavangawana pamvura shoma iyi saka chokutanga mafavarimi vedu vanonyanya kuda information saka government ipapo through the weather forecasting services vanoda information particularly information inotarisa munguva refu neinformation inotarisa panguva yakati dopokei zvingava zvokutiwo short term pachirungu anomati malong term focus nemashort term focus saka iyoyo information yekuti mafarmers vanoida yokuti vagadzirire pakurima then chimwe chinhu chiri important chekuti hurumende inofarwa kubetsera ndechekuti mafarmers ave nemainputs anoenderana nemamiriro ekunze waya particularly zvatingati madrought resistant crops and also atinoti mbeu dziya dzinokurumidza kuibva dzekuti kunyange kuri kuti kukazoita zvako kunyanya kuoma kumberi uku vanokwanisa kunge vatodyara zvirimwa zvavo zvikakurumidza kuibva saka ndo zvinhu zvatinoti zviri critical and also munguva pfupiwo pane pekuti dzimwe mhuri dzedza kutonetsekana nenzara ipapo hurumende inogona kuvabetsera nechikafu kuti vakwanise kunge vachishanda paminda yavo vachiva nechikafu chakakwana
nyaya iyi inogona kudzivirirwa here
kuidzivirira inonetsa kudzivirira nenyaya yokuti pamaresponses atinotarisira kwatinoti kwokuchinja kwokunze kune pachirungu yavanoti mitigation neimwe inonzi adaptation asi nenyaya yokuti tava kutosangana nemaeffects ekuchinja kwekunze munguva pfupi yatiri nayo hatikwanisi kudzivirira zvinhu izvi asi chatinokwanisa kuita kuredusa maimpacts acho ndopanozopinda mamezures akaita sewaya yekushandisa kudiridzira zvinana irrigation izvozvo or kushandisa zvirimwa zvinokwanisa kuresistawo kumvura shoma izvozvo zvinoita kuti tireduce the risk yatinowana kubva kuclimate change saka chiripo ndechokuti mafarmers edu chatinomakurudzira ndechekuti adini aadhapte kungava iko kuti vangaita manzira idzodzi dzinoita kuti dzireduce maeffects ekuchinja kwemamiriro ekunze waya